DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 8 kukadzi 2022 makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Saka isusu tiri kuti tichangoenda chete kubasa kana nyaya yemihoro yedu yagadziriswa, isusu sevanhu vanomiririra varayiridzi zvinenge zvisisachareva chinhu. Kana isusu tikaramba tichiti kuvarayiridzi endai chete kubasa, tiri kutaurirana iko kusina chiri kubuda kwacho kwatiri kutaurirana.
Sangano reZimbabwe Teachers Association ZIMTA rinoti nhengo dzaro hadziende kubasa kusvika zvichemo zvevarayiridzi zvagadziriswa.
Maonero atiri kuita mazuva ano tingati tiri pamahombekombe ehondo inogona kuputika anytime between Russia nemaallies enato awo anenge achitiwo ari kuda kudefenda Ukraine.
Vatsigiri vebato reCitizens Coalition for Change vakasungwa mugweru nesvondo vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare nhasi mugweru. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoita musangano nemutungamiri weGermany pamusoro peUkraine. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association ZIMTA rinoti nhengo dzaro dzakabatana nevarayiridzi vazhinji munyika vasiri kuenda kubasa. Mutauriri weZIMTA vaGoodwill Taderera vaudza Studio 7 kuti varayiridzi vesangano ravo havasi kuzoenda kubasa kusvika hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo sezvo vasina kana mari yekuti vaende kumabasa kwacho. Pakufurwa kwezvikoro nezuro muvhuro, masangano evarayiridzi nevatori venhau vakati varayiridzi vazhinji havana kuenda kubasa pazuva rekuvhurwa kwezvikoro, asi hurumende ichiti varayiridzi vazhinji vakaenda kubasa nezuro. Vataderera vanoti varayiridzi havasi kuita zvematoko hukuru nevarayiridzi, kwete kuramba ichingovimbisa zvaisingaiti.
Nyaya yekuvhurwa kwezvikoro inyaya yatinoti isusu inyaya yakanaka zvikuru. Dambudziko redu isu sevarayiridzi veZimbabwe Teachers Association nevarayiridzi vose muZimbabwe inyaya yekuti hurumende yedu kana kuti watingati employer haana kuda kudzoka kuzotaura nesu patafura apo takawirirana kuti tinofanira kuti tisangane titaurirane. Nekuti chinonzi incapacitation, isusu seZimbabwe Teachers Association ticharamba tichitaura nezvacho kusvikira tasvika padanho rekuti tave capacitated.
Vataderera munoti hamugoni kuenda kubasa pamusoro peincapacitation, mungatsanangurirawo here vatereri kuti izvi zvinorevei?
Kana tichitaura nezveincapacitation tiri kureva kuti mari yatiri kupiwa haisi kukwanisa kuti itikwanisire zvose zvikwanisiro zvatinofanira kuti tinge tichigona kurarama nazvo. Zviri basic pamutauro wechirungu. Totaura kuti kune vanogara mumadhorobha kune nyaya dzerent, kune nyaya dzekurwarirwa nemhuri, kune nyaya dzechikafu patafura, kune nyaya dzemaschool fees, kune nyaya dzekuti izvo tinodawo kurarama tichitengawo kana mastendi tichivaka dzimba dzedu sezvinoitawo vamwe. Pari zvino kutaura chokwadi, nyaya yeincapacitation yakamira zvokuti murayiridzi haasi kutongokwanisa, nekuti RTGS ratiri kuhora harina kwariri kumbotisvitsa, tinoswera tichipedza nguva tichienda mumastreets.
Munoti kune avo vanoti zviri kuitwa nevarairidzi zvave zvematongerwo enyika.
Isusu yedu haisinyaya yezvematongerwo enyika. Isangare Zimbabwe Teachers Association harinei nekuti nyika iri kutongwa sei. Tinoshanda nehurumende inenge iripo. Saka nokudaro tiri kuti isu hurumende ngaiticheukewo isu sevana vayo, itipewo mari inokwana kuti tigone kushandisa, tigone kuenda kubasa. Tinoda chose kuti tidzidzise vana, asi nzara ndiyo yakaruma. Inyaya yedumbu, ende hatinei nezvematongerwo enyika isu.
Vataderera, Zimta nenhengo dzayo pamwe chete nevamwe varairidzi, mucharamba musingaende kubasa kwenguva yakadini, kana kuti muri kuti hamusi kuzoenda kubasa kusvika zvichemo zvenyu zvagadziriswa?
Zvakanaka tanonoka. Isu pakuti ticharamba tisingaende kusvikira rini haisi nyaya yemasangano, inyaya yeivo varairidzi pachavo. Ndivo vari kunyatsoona kuti izvi hazvichakwanisiki. Saka isusu tiri kuti tichangoenda chete kubasa kana nyaya yemihoro yedu yagadziriswa. Isusu sevanhu vanomiririra varairidzi, zvinenge zvisachareva chinhu kana isusu tikaramba tichiti kuvarairidzi endai chete kubasa, tiri kutaurirana iko kusina chiri kubuda kwacho kwatiri kutaurirana. Saka isu tiri kuti kana takamirira varairidzi zvechokwadi, pachokwadi tichangozotupfunyura chete tichiti ngatichidzokerai kumabasa kana hurumende, kana kuti mushandirwi aratidza kuti ava kuda kutipa mari inoringana nemari yataimbohora muna 2018 540. Saka nokudaro, kusvikira tasvika ipapo, kusvikira tasvika pakutaurirana tikanzwisisana, ndipo chete tichadzokera kumabasa. Varairidzi vachadzokera kumabasa.
Avo vange vari mutauriri weZimta vaGoodwill Taderera vari parunare neStudio 7. Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti kunyangwe hazvo varairidzi vanoita zvikamu 60 kubva muzana vakange vari pabasa nezuro, vanotarisira kuti kusvika musi wechitatu kana musi wechina varairidzi vazhinji vanenge vave pazvikoro zvavo.
Chatinoda kukurudzira veruzhinji nenyika ndezvekuti maticha kwauya vanokwanisa kuita 60%. Izvi zvinhu zvatinongotarisira panovhurika chikoro, sezvo iri rari zuva rekutanga rekuvhura chikoro. Tiri kutarisira kuti vhiki parichange rakuenderera kumberi kusvika takusvikawo musi wechina nemusi wechishanu, tinenge tane maticha anenge akati kuti anenge auya kuzodzidzisa vadzidzi vanenge varipo pazvikoro. Zvichakadaro isusu tiri kutarisa zvedu ngoti vasina kunyanya kuya vanenge vangwari vemumadhorobha umu, asi kwese kumaruwa uko vanga vakati wandei vauya. Tatenda.
Avo vange vari mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunare kuHarare neStudio 7. Vatsigiri vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vakasungwa mugweru nemusi wesvondo vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare redzimhosva nhasi mugweru. Nhengo dzebato iri dzinoti nemusi wesvondo mapurisa akavarambidza kutsvaka Rutsigiro mugweru mukwekwe nemubhulawayo. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakaudza vatori venhau nezuro kuti havazivi nezvenyaya iyi kunze kwezvavanoonavo pasocial media. Murongi wemisangano mubato reCCC vaAmos Chibaya vakudza Studio 7 kuti vatsigiri vavo vakasungwa mugweru vachapinzwa mudare redzimhosva nhasi, vachiti ndipo pavachatozozivavo mhosva dziri kupomerwa vatsigiri vavo ava.
Tine vanhu vakasungwa nezuro apo pataita roadshow mumusha womukobha tichitsvaka Rutsigiro, nekuti nguva ino inguva yokugadzirira maby-elections. Mapurisa vakava yakapakata zvombo, vaine maAK-47, vaine imbwa neuchi hunokachidza nemabattle stick, vachirova vanhu ma driver edu vai driver vai famba i driver vanhu ndo vakatorwa vakanovharirwa pamwe chete nevatsigiri vedu vakati wandei chose sakutaura kudai so muzuva ranhasi vari kutarisira kuti vanga vachinopinda mukoti.
Nengo dzebato renyu idzi dziri kupomerwa mhosva dzipi nai vachibaya?
Tinosva kuti nyaya yavo yavanenge vachinopindura mukoti ndeipi, nokuti haugoni kuti vanhu vaane mhosva yakapara yeunlawful gathering. Unlawful gathering ingaitwa here munhu ari mumotikari? Saka vanhu vachabvumudzwa nedzimotikari. Ivo mapurisa vanga vakatsikirira namotikari yavo, tingaita unlawful gathering here?
Asi vachibaya, mapurisa vanoti havana zvavanoziva pamusoro penyaya iyi, uye vanoramba kuti mapurisa ari kuvhiringidza misangano yeTCCC. Munoti pamusoro pazvo?
Vana vanyata ava vanotaurira mapurisa vanenge vachiti havasi kuvhiringidza misangano yeTCCC, vanenge vachiti havasi kuvhiringidza musangano yemacitizens. Ivo vachitumira mapurisa kuzokanganisa vanhu vanenge vachitsvaka rutsigiro murunyararo. Road show inobvumidzwa, hakusiri kuti vanhu vakaungana kufamba vanhu vari mudzimotikari vaitsvaka rutsigiro murunyararo, haingai mhosva iyoyo.
Avo vange vari murongi wemisangano mubato reTCCC vaAmos Chibaya vari parunhare kuGweru neStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nau anhasi. Munewsday, makweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights, ZLHR, anyora tsamba kuZimbabwe Electoral Commission, kana kuti ZEC, vachida kuziva hukwandu hwevanhu vakapiwa zvitupa kana kuti National Identity Cards. Mugwaro kudasa chigaro veZEC amai Priscilla Chigumba, Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti inoda kuziva huwandu hwevanhu ava mushure mekunge ZEC yamisa kunyoresa vanoda kuvhota musi wa24 Mbudzi gore rapera ichiti vanhu havana zvitupa. Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti inoda kuona kuti chii chakachinja kubva zuva iri kusvika musi wa13 Ndira 2022, apo ZEC yakatangazve kunyoresa vanhu kuvhota. MuNewsday makare, kushayikwa kwemvura muguta reGweru neZuro kwakakumanikidza zvimwe zvikoro kudzosera kumba vana vechikoro pazuva rekuvhurwa kwezvikoro. Zvinonzi nzvimbo zhinji muGweru dzinosanganisa Mukoba, Ascot, Mambo, Mutapa neSenga dzava nesvondo rose dzisina mvura. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7, Studio 7 apo makadi henyu anamukoma wande. Aiwa, isu tinongosimbisa president wedu amunangagwa kuti zianai nevafanhavo vanongoita zvavanoita imitonga yenyika kuenda mberi. Tinoda nyika yedu ive nebudiriro sebudiriro yatiri kuona. Marodzi ari kuvakwa, zvivakwa zvakawanda zviri kugadziriswa. Saka tinotenda naizvozvo purezidendi wedu, uyezve muri kuita kuti nyika irimwe vanhu vakuite. Tinotirambai makashinga purezidendi wedu 2023 tihwine purezidendi ED Munangagwa. Mapato aya anokuparadzana achitukana achitasi achisungisana, haiwa imisiyana inavo. Imishingirirai kuvaka nyika yenyu, tifare vana veZimbabwe. Tinemi, hatisiyani nemi purezidendi ED, nekuti budiriro tiri kuiona zvasiyana nezvataiona izvo panguva yapurezidendi vaMugabe avo vakapfuura. Saka tinoti pamberi neZANU-PF ngatindorejistai kuvota mhuri yeZANU-PF ngatirejistai tivote. Tinotenda Ntini Burakanu, Pretoria, South Africa.
Moroi watonuka wande wana Blessing wana Jonga tiri kuti chinyi apa vanhu ngavavhotere CCC mazvinzi kwavanhu macitizens ndiyo nguva yenyu yekuratidza kuti hamuda zvinhu zvida kuti zvichinje zvinhu ngazvichinje mari maus dollar ngaapinde vanhu vari kungodya vega madiamonds zvese vari kungodya Zimbabwe yaora iyi mapedza monyeperwa hatichachinja zvinhu mashuzan zvichachinja kuenda kuchikoro mahara mahospitari zvichachinja hapana kana chiu chino kungonyeberwa basi ne kana glove hakuna kana magloves kumahospitals vechinyeperwa vana mbuya vanaani vese vechifa vechipera vanhu vechitsakatika basi nenyaya yana ed vana kupi vana mwonzura varoda kunyepa kuchida kumunyepera saka apa kuti imimi mudi muone muri kuona mega ccc yelo mukomana ngaapinde mukomana ndiye achatopinda mukomana ngadi ngaapinde ndini Ashley Daniel ndiri pamozambique napo
mangwanani akanaka vashamari vestudio 7 mangwanani ano akanakisa sita ndinonzi vamuzioni ndiri muno musouth africa panzvimbo yedzanini munzvimbo yedzanini mumotiri mudhani village veduwe vashamarare munzvimbo medu mudhani muno mamuka mweya umwe wefonofobhiya mazimbabwe yese ari kufamba achitiretenwa dodido mumadzimba maari kugara pakaipa mweya kubuda muno notanga kubatiraura maoko dzokerai kumusha kwenyu dzokerai kumusha kwenyu vari kutoti 3 days dzasara mweya wapinda muno vashamarare wakaipa akatibatira mura maboko isusi tiri munzvimbo yemudzanini muno musouth africa muripopo pakatiomera vashamarari ndangotiwo ndikuziviseiwo vatori venhau chimiro chatasangana nacho munzvimbo yedu
makadiko mhuri yezimbabwe inini ndinoitwa maichuma tinoti ngativhoterei paccc ipapo chamisa chete chete pamberi nababa chamisa nevamwe vavo vese citizens coalitions for change pamberi nayo ngatiudzanei kumamisha vana mai vedu nevamwe vese kuti ngativhoterei pana chamisa ipapo tisavhotere mdc alliance mdc alliance haisisiri yedu yakakeptwa yaye ZANU-PF ngativhoterei vachamisa chete chete
makadii mukoma wanje ini ndinoda kutanga kutaura pamusoro penyaya yemukoma wangu wamonzora mukoma monzora dai vanga vachiziva zvinhu zviri kuitika muvanhu ka vasingapedzi nguva vachiita zvavari kuita instead yekuti vabatane netriplec voshandira pamwe kubvisa ZANU-PF ivo vari kutoshandira pamwe kuda kubudisa triplec triplec ibato rinopikisa rakangofanana nemdc yavo yava kuzviti mdc alliance vamonzora munhu asina chinangwa neupenyu hwevatema vemuzimbabwe munhu angori after money bhikozi choga choga chavanotaura hachina kana nemusoro instead yekuti vazvipe taimu yekupinda muvanhu vachikambena vachitaura nezvebato ravo vari kungoswera vari kumahofisis avo kuharvest house vachingotaura nezvavachamisa netriplec yavo zvinova zviri zvinhu zvisina kana maturo isu chatiri kuda muzimbabwe inyaya yeshanduko vamhonzora dai vanga vari mumwe vaita zveshanduko kwete zvekurwisa vachamisa vakapinda muvanhu chokwadi vanonyatsonzwisisa zvirimo vanonyatsoona kuti vari kutambisa nguva yavo vamhonzora
mamuka seko pastudio 7 mamuka seko vanhu vese ya ini ndine nyaya yekuti nitsawo gavhumende yedu inoziva kuti tiri kutambudzika nyika munomira zvakanaka but makwidziro ari kuta mafees zvinoita vari kuzviona sei apa pavana nenge vakagara kumba apa papatoni tiri mulockdown mafees obva akwidzwa temu inongo chidzidzwa vana inenge idiki diki ende vari kukwidza mafees isingaite handizi kutiwo chii havari kuzviongororawo here kaa vari kungozvitosimaonaendawo mari tumaona anita munuwezi.
Kazuwe wa tereri, neva shamarari. Damanya wopano, nikashiko wopano kutinji. Chaurewo, nukuye ushidzana, neva mama ni shamari. Ia, mulombo onashi, wanawe Zimbabwe. Zimwe zunyu chakai kubatana neva ame, mkuita. Mekupe, mwe wangu wakul waza, asi unodzoka zuchiti. Kuhunu kurwa zirei. Mekupe waka fara, wachirwa zisa wanawe Zimbabwe. Asi wachifara. Vana Zimbabwe wachichema, wachiti mekupe mnete, mekupe mnete, maiwenu. Vachibazira ana mwonzora kudzinga munoziva mekupe papai dzinga maparliaments nemawandira akaita nemakanzera vakanga vachidzinga vanhu vavakavhotera vanhu ava saka kurwadziwa kwose kwakaenda kuvanhu vazhinji vakanga vavhotera vanhu ava saka soro imekupe ikezvo zvakudzokera kwamuri musazombovaraidzwa zviri rimwe gore mukaona vanhu vachitaura nemi zviya nzwisisai musanyanya kumanyira chigaro.
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Chikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro muvuro mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakaita musangano nemutungamiri weGermany vaOlaf Scholz vakaudza vatori venhau kuti America neGermany dzine maonero nemafungiro mamwe chete panyaya yeUkraine. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muUkraine sezvo Russia ichinzi iri kugadzirira kupinda muUkraine zvechisimba kuti igadze hurumende inowirirana nezvido zvayo. Ukuwo mutungamiri weFrance vaEmmanuel Macron vakaita musangano nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin vachiedza kuwana nzira yekuti pasaita hondo pakati peRussia nenyika dzeNorth Atlantic Treaty Organization pamusoro peUkraine. Nyanji mune zvamatongero enyika, Dr. Roderick Machekano, vaudza Studio 7 kuti kunyangwe hazvo zvinhu zvichiratidza kuti pangangoputika hondo, nyika dzemubatanidzwa weNATO dziri kuratidza kuti dzinoda nhaurirano asizve dzichigona kurwa hondo iyi uye dzakabatana panyaya iyi.
Maonero atiri kuita mazuva ano tingati tiri pamahombe kombe ehondo inogona kuputika anytime between Russia nemaallies eNATO au anenge achitiwo ari kuda kudefenda Ukraine nokuti vaPutin vari kuramba vachiwedzera mauto avo eRussia ku border reUkraine. Saka chinangwa chavo hachisi kunyatsozikamwa kuti ndechei. Ukaona munhu achiburitsa mapfumo nematemo ake achimaveza unoziva kuti munhu uyu kare taiziva kuti munhu oda kuenda kunovhima. Zvino kana takatarisa vaPutin kuti mauto avo vari kumaunganidzirei chinhu chimwe chatokwanisa kutakuemuna ndechekuti vangangova vaine chindangwa chokuda kuti vapinde muUkraine vaite invade Ukraine. Saka tinoona vana America nemasawira avo emuEurope veNATO vari kubatsirawo Ukraine nokudivi vachitumira zvombo nezvimwe zvakadaro darowo kuti vagadzirire kuitira kuti kana Russia ikapinda muUkraine vakwanise kuzvidefenda.
Nezuro takaona mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vachiita musangana nomutungamiri weGermany, ukuwo vaMacron wekuFrance vachiita musangana navaPutin. Misangano iyi paine zvainoratidza here, Dr. Machekana?
Misangano iyi ino zvikuru zvainoratidza. Tinoona vaSholz ndo mukuru weGermany vari kuno vachiita hurukuro navaBiden. Tinoona kuti Germany inyika huru kuri kuEurope, saka izvi ndezvokuda kuratidza kubatana kweAmerica nemafriends avo eNATO, kuratidza kuti vari pamwe chete. Kana ivo mashoko avari kutaura vachipira kuvatori venhau uye vachitaura kuchita cheAmerica, vanenge vachiti Germany neAmerica pamwe chete nemaNATO countries vakabatana vari pamwe chete. Zvinenge zvichizoitwa neAmerica ndo zvinenge zvichizoitwa neGermany. Saka tinoona kuti awa matalks ndeyekuratidza kuti kuratidza Russia kuti America neNATO vari serious, vari pa vakabatana mune zvavanenge vachaita kuti vadzivirire Ukraine, vabatsire Ukraine. Asi at the same time toona kuti vaMacron vari kuRussia vachisangana navaPutin, kuratidza kuti vari open for negotiation, vari kuda kuti ngatitauriranei kuitira kuti tibvise mamiriro akaita zvino ekuti vanhu vagadzike mapfumo pasi, vasange vakasumudzirana mapfumo. Saka vaMacron vanonge vakamiririra America nemaNATO friends avo mukutaura neRussia. Vachibva koku Russia vachaenda kuUkraine kunotaurawo nemukuru weUkraine, vachida kuvasimbisa kuti izvo aiwa Russia haisi kuzodi, haisi kuzopinda munyika menyu. Saka zvose izvi manegotiations ari kuitika, and vaMacron vanobuda ivo vachitaura vachiti izvo maniriro akaita nyaya dzavari hurukuru dzavari kuita ari kuratidza kuti hondo ingangokwanisa kunzvengwa kana vakaramba vachiwirirana mukutaura.
Munoona sekuti zviri kuitika kuUkraine izvi zvingazosvitsavo here nyika dzemuNATO kuti dzipinze mauto muUkraine?
Zvinogona kusvika pakudaro nokuti matauriro anenge achiita anava Biden pamwe chete America pamwe chete nemaallies ayo eNATO vari kuti ivo Russia ikangopinda ivo vachadi vachadefenda Ukraine. Saka kudefenda kwavanga koita ndiko kutoratidza kuti vanenge vachitopinda kuenda kunorwisa maRussian forces muUkraine imomo, nokuti Ukraine pachayo iri yoga haingakwanisi kumirisana neRussia.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Roderick Machekano vari parunare muWashington DC neStudio 7.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Teachers Association rinoti nhengo dzaro hadziende kubasa kusvika zvichemo zvevarayiridzi zvagadziriswa. Vatsigiri vebato reCitizens Coalition for Change vakasungwa muBheru nesvondo vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare nhasi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoita musangano nemutungamiri weGermany pamusoro peUkraine. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Chanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.